Chitsauko 10. Muchava vapenyu. Ezekiel 37 verse 5. Zvatichadzidza. Chiratidzo chemapfupa akaoma akaitwa kuti ave neupenyu uye kuzadziswa kwacho kukuru. Ndima 1 kusvika ku 3 mubvunzo. Chii chakaita kuti zvinhu zvichinjire vaJudha vaiva muBhabhironi? Zvinhu zvachinjira vaJudha vari muBhabhironi vasingafungiri. Vanga vava nemakore mashanu vachingoudzwa naEzekieri kuti zvinhu zvavaitarisira zvaisazoitika, asi havana kumuteerera. Akavaratidza zviratidzo, akataura mifananidzo uye akavazivisa mashoko akawanda. Asi pasinei nezvese izvozvo, vanhu ava vari kuutapwa vakaramba kubvuma kuti Jehovha aizosiya Jerusarema richiparadzwa. Kunyange pavakaudzwa kuti guta racho rakanga rakombwa nevaBhabhironi, vaingova nechivimbo chekuti hapana chaizoitika kuvagari vemo. Asi iye zvino, pashure pemakore maviri kubva pakatanga kukombwa guta, pane mupoteri anouya kuBhabhironi achibva kuJerusarema nemashoko ekuti, guta raputswa. Mashoko aya anopedza nhapwa idzi simba. Dzinoshaya kuti zviri kurevei zvechokwadi, kuti guta ravo ravaida zvikuru, temberi yavo tsvene, nenyika yavo yavaifarira zvakanga zvisisiko. Tariro yavanga vava nenguva yakareba vainayo inoparara. Ezekiel 33 verse 21. Asi panguva iyoyo vanhu pavakanga vapererwa, Ezekiel anopiwa chiratidzo chinovapa tariro. Chiratidzo chacho chine mashoko api ari kuda kusvitswa kuvanhu ava vasisina tariro. Chine ichekuita nevanhu vaMwari nhasi, uye isu pachedu tingabatsirwa sei nacho. Kuti tiwane mhinduro dzacho, ngationgororei zvakaratidzwa Ezekieri naJehovha. Profita kumapfupa aya, uye profita kumhepo. Ndima 4, mubvunzo. Ndezvipi zvakanyanya kucherechedzwa pamapfupa akaonekwa naEzekieri? Ezekieri 37, verse 1 kusvika ku-10 inoti. Ruoko rwaJehovha rwaiva pandiri, uye Jehovha akandisimudza nemweya wake, akandiisa pakati pebani rakanga rizere nemapfupa. Akaita kuti ndifambe ndichiona kwese kwaiva nemapfupa acho. Ndikaona kuti akanga akawanda chaizvo mubani racho, uye akanga akaoma chaizvo. Akandibvunza kuti, mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angavazve mapenyu here? Ini ndikati, changamireshe Jehovha ndimi munoziva. Saka akati kwandiri, profita kumapfupa aya uti kwaari, inzwai shoko raJehovha imi mapfupa akaoma. Zvanzi nachangamireshe Jehovha kwamuri imi mapfupa. Ndichaita kuti mweya wekufema uve mamuri, uye muchava vapenyu. Ndichaisa marunda nenyama pamuri, uye ndichakuisa iganda pamusoro. Ndoisa mweya wekufema mamuri mova vapenyu, uye muchaziva kuti ndini Jehovha. Ndakabva ndaprofita sezvandakanga ndarayirwa. Pandakangoprofita, pakanzwika ruzha rwezvinhu zviri kurovana rovana. Uye mapfupa acho akatanga kubatana, pfupa richibatana nerimwe pfupa. Ndakabva ndaona marunda nenyama zvichienda paari, achibva avharwa neganda. Asi akanga asati ava nemweya wekufema, akabva ati kwandiri, profita kumhepo, mwanakomana wemunhu, profita uti kumhepo. Zvanzi nachangamireshe Jehovha, iwe mhepo, uya uchibva kumativi mana, ufuridze vanhu ava vakaurayiwa, kuti vavezve vapenyu. Saka ndakaprofita sezvaakanga andiudza, uye mweya wekufema wakapinda mavari vakatanga kurarama uye vakabva vasimuka. Vaiva uto rakakura kwazvo. Muchiratidzo chaaiona, Ezekieri akaiswa mubani makazara mapfupa, sekunge kuti aida kuti chiratidzo chacho chinyatsova nesimba mupfungwa dzaEzekieri. Jehovha akamuti afambe achiona kwese kwaiva nemapfupa akanga akati kata-kata. Paaifamba mubani umu, Ezekieri akacherechedza zvinhu zviviri zvainyanya kuonekwa pamapfupa aya. Mawandiro akanga akaita uye zvaakanga akaita. Akati, akanga akawanda chaizvo uye akanga akaoma chaizvo. Ndima 5, mubvunzo. Ezekieri akaudzwa kuti aite zvinhu zvipi zviviri, uye chii chakaitika paakazviita. Jehovha akavaudza Ezekieri zvinhu zviviri zvaaifanira kuita kuti mapfupa aya avezve neupenyu zvishoma nezvishoma. Chekutanga akamuudza kuti, profita kumapfupa aya, Uti kwaari, muchava vapenyu. Ezekiel 37 verse 4 kusvika ku 6. Ezekiel paakango profita, pakanzwika ruzha rwezvinhu zviri kurovana rovana. Uye mapfupa acho akatanga kubatana. Pashure pacho, marunda nenyama zvakauya pamapfupa acho, achibva avharwa neganda. Ezekiel 37 verse 7 ne 8. Chechipiri akaudzwa kuti, profita kumhepo. Akabva aiudza kuti ifuridze vanhu vacho vakaurayiwa. Ezekiel paakaprofita, mweya wekufema wakapinda mavari, vakatanga kurarama, uye vakabva vasimuka. Vaiva uto rakakura kwazvo. Ezekiel 37, verse 9 ne 10. Mapfupa edu aoma, uye hatisisina tariro. Ndima 6 mubvunzo. Mashoko api akabva kuna Jehovha akabatsira Ezekiel kunzwisisa chiratidzo chaakapiwa. Jehovha anozoudza Ezekiel kuti chiratidzo chacho chiri kurevei achiti. Imba yaIsraeri yese ndiyo mapfupa aya. Zvochokwadiwo, vanhu vaiva kuutapwa pavakanzwa nezvekuparadzwa kweJerusarema, vainzwa sekuti vakanga vakangofanana nevanhu vakafa. Saka vaichema vachiti, mapfupa edu aoma, uye hatisisina tariro, tabviswa pane vamwe tikaiswa kwedu tega. Ezekiel 37 verse 11. Paakaona kuchema kwavaiita, Jehovha akabva aratidza kuti chiratidzo ichi chinosuruvarisa chemapfupa chaitova nemashoko anopa tariro kuvaIsraeri. Ndima 7 mubvunzo. Jehovha akaratidza Ezekiel chii? Sezvinotaurwa pana Ezekiel 37 verse 12 kusvika ku 14. Uye zvakaita kuti vanhu vaMwari vainge vatapwa vave nechivimbo chei. Ezekiel 37 verse 12 kusvika ku 14 inoti. Saka profita uti kwavari, zvanzi nachangamire She Jehovha, imi vanhu vangu, ndichavhura makuva enyu, ndokumutsai imomo, ndokuendesai kunyika yeIsraeri. Imi vanhu vangu, muchaziva kuti ndini Jehovha pandichavhura makuva enyu uye pandichakumutsai mobuda imomo. Ndichaisa mweya wangu mamuri, mova vapenyu, uye ndichakugarisai munyika yenyu. Muchaziva kuti ini Jehovha ndataura uye ndazviita. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Jehovha akashandisa chiratidzo ichi kupa vanhu vaive kuutapwa chivimbo chekuti aizovaita kuti vave vapenyu zvekare. Ovatungamirira achivadzosa kunyika yavo, oita kuti vagare munyika yavo. Jehovha akatotaura navo zvakare achiti vanhu vangu. Mashoko iwayo anofanira kunge akakurudzira chaizvo vanhu ava vakanga vasisina tariro. Vaigona sei kuva nechokwadi chokuti zvavaivimbiswa nezvekudzorerwa kunyika yavo zvaizoitika. Nekuti Jehovha pachake ndiye akanga avimbisa. Akaziisa kuti, ini Jehovha ndataura. Uye ndazviita. Ndima 8, mubvunzo A. Zvakamboitika sei kuti imba yaIsraeri yese iite seyafa? Mubvunzo B. Ezekiel 37 verse 9 inoratidza kuti chii chakakonzera kufa kwaIsraeri kwekufananidzira. VaIsraeri vakanga vaona sei kuzadziswa kwechikamu chisingafadzi chechiratidzo ichi cheuprofita. Kufa kwekufananidzira kwavaIsraeri kwakanga kwatotanga kare muna 740 BCE, pakaparara umambo hwemadzinza gumi achiendesa kuutapwa. Pashure pemakore angasvika 130, pakazotapwawo vanhu veJudha, imba yaIsraeri yese yakanga yava muutapwa. Ezekiel 37 verse 11. Vese vakanga vaita sevasisina upenyu, semapfupa emuchiratidzo chaEzekiel. Mashoko emuzasi anoti, mapfupa akaonekwa naEzekieri muchiratidzo aisava mapfupa evanhu vakangofawo vega, asi vanhu vakaurayiwa. Ezekieri 37 verse 9. Imba yaIsraeri yese yakaita seyaurayiwa. VaAsiria pavakakurira ndokutapa vagari vemuumambo hwemadzinza gumi evaIsraeri, uye vaBhabhironi vachibva vazokurira vagari vemuumambo hwemadzinza maviri aJudha ndokuvatapa. Apa ndipo panopera ramashoko emuzasi. Yeukawo kuti Ezekiel haana kungoona mapfupawo zvavo asi kuti mapfupa akaoma chaizvo. Izvinoreva kuti vakanga vava nenguva vakaita sevakafa. Uye zvechokwadiwo, tikabatanidza nguva yakaita vanhu veIsraeri neveJudha vari kuutapwa inosvika makore anopfuura 200, kubva muna 740 kusvika muna 537 BCE. Ndima 9 mubvunzo. Zvii zvakaitika kurudzi rwevaIsraeri zvakaitikawo kuna Israeri waMwari? Uprofita hwekudzorerwa kwevaIsraeri kunyika kwavo hwakadai sehwakataurwa naEzekieri hune kumwe kuzadziswa kukuru. Sezvakangoitikawo kurudzi rwevaIsraeri, urwo rwakaita serwaurayiwa rukaramba rwakadaro kwenguva yakareba, ungano yevaKristu vakazodzwa, iyo inonzi Israeri waMwari, yakaitawo seyaurayiwa, ikagara muutapwa hwakaita serufu kwenguva yakareba. Vagaratia 6 verse 16. Utapwa hweungano yese yevaKristu vakazodzwa hwakatora nguva yakareba zvekuti yaigona kufananidzwa nemapfupa akaoma chaizvo. Ezekieri 37 verse 2. Sezvakatsanangurwa muchitsauko chapfuura, utapwa hwevaKristu vakazodzwa hwakatanga pashure pegore ra100 CE uye hwakagara kwemazana emakore, sezvakanga zvaratidzwa naJesu mufananidzo wake wegorosi nemasora. Mapfupa acho akatanga kubatana. Ndima 10 mubvunzo A. Chii chaizoitika kuvanhu vaMwari maererano neuprofita huri pana Ezekieri 37 verse 7 na 8? Mubvunzo B. Ndezvipi zvakadzorera zvishoma nezvishoma tariro yevanhu vaMwari vaiva kuutapwa? Achishandisa Ezekieri, Jehovha akataura kuti vanhu vake vaizodzorerwa kuupenyu zvishoma nezvishoma. Saka ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakadzorera zvishoma nezvishoma tariro yevanhu vaMwari yekuti vaizodzokera kunyika yavo vachibva kuutapwa? Chimwe chinofanira kunge chakavapa tariro, uprofita hwakagara hwataurwa kare nevamwe vaprofita. Somuenzaniso, Isaya akanga ambotaura kuti pane vana vatsvene vaizosara vodzokera kunyika yacho. Isaya 6 verse 13. Uyezve, uprofita hwakawanda hwekudzorerwa kwevaIsraeri hwakanga hwanyorwa naEzekieri hunofanira kunge hwakaita kuti tariro iyoyo irambe yakasimba. Zvekare, kuvapo kwevarume vakatendeka muBhabhironi vakadai semuprofita Dhanieri uye kukundwa kwakaitwa Bhabhironi kunoshamisa muna 539 BCE zvinofanira kunge zvakawedzera kusimbisa tariro yevanhu vaiva kuutapwa yekuti vaizodzokera. Ndima 11 ne-12 mubvunzo A. Ungano yevaKristu vakazodzwa yakadzorerwa sei zvishoma nezvishoma? Mubvunzo B. Mashoko ari pana Ezekieri 37 verse 10 anoita kuti tive nemubvunzo wekuti, ungano yevaKristu vakazodzwa, iyo inonziwo Israeri waMwari, yakadzorerwawo sei zvishoma nezvishoma? Pashure pemazana emakore, vaKristu ava vakaita sevakatapwa murufu. Ruzha rwezvinhu zviri kurovana rovana rwakanzwika. Vanhu vaitya Mwari pavaiita sevari kumuka vachitsigira kunamata kwechokwadi. Somuenzaniso, mumakore ekuma 1500, William Tyndale akashandura Bhaibheri mumutauro wechirungu. Vafundisi vecheche Roma vakatsamwa nekuti vaiziva kuti Bhaibheri raizokwanisa kuverengwa nevanhuwo zvavo. Tyndale akaurayiwa. Kunyange zvakadaro, vamwe vanhu vaiva neushingi vakaenderera mberi nekubuditsa maBhaibheri mune mimwe mitauro. Uye chiedza chechokwadi chakajeka zvishoma nezvishoma munyika ine rima. Nekufamba kwenguva, Charles T. Russell nevamwe vake pavakatanga kushanda nesimba pakuita kuti chokwadi cheBhaibheri chizivikanwe zvekare, zvaita sekuti marunda nenyama zvainge zvava kufukidza mapfupa. Magazini yeScience Watchtower nemamwe mabhuku zvakabatsira vanhu vane mwoyo yakatendeseka kuti vazive chokwadi, uye zvakaita kuti vabatane nevashumiri vaMwari vakazodzwa. Kutanga kwemakore ekuma 1900, vanhu vaMwari vakazodzwa vakawana zvesimba pavakava nematurusi akadai sevideo inonzi Photo Drama of Creation uye bhuku rinonzi The Finished Mystery. Pasina nguva izvi zvaitika, nguva yaMwari yakabva yasvika yokuti aite kuti vanhu vake vasimuke. Ezekieri 37 verse 10. Izvi zvakaitika sei? Uye rini? Pane zvakaitika kuBhabhironi zvinotibatsira kupindura mubvunzo uyu. Vakatanga kurarama uye vakabva vasimuka. Ndima 13 mubvunzo A. Mashoko ari pana Ezekieri 37 verse 10 ne 14 akazadziswa sei kutangira muna 537 BCE? Mubvunzo B. Magwaro api anoratidza kuti vamwe vaiva muumambo hwemadzinza gumi vakadzokera kuIsraeri? Kutangira muna 537 BCE, vajuda vaiva mbabironi vakaona chiratidzo chacho chichizadziswa. Chakazadziswa sei? Jehovha akavadzorera kuupenyu, akavaita kuti vasimuke, paakavabvisa muutapwa ndokuvaita kuti vadzokere kumusha kwavo. VaIsraeri vaisvika 42,360 nevamwe vasiri vaIsraeri vaisvika 7,000 vakabuda muBhabhironi kuti vaende kunovakazve Jerusarema netemberi yaro uye kunogara muIsraeri. Papfuura makore angasvika 70, vamwe vaisvika 1,750 vakabatana naEzra paakadzokera kuJerusarema. Saka vaJudha vakadzoka vaipfuura 44,000 rinova uto rakakura kwazvo. Shoko raMwari rinotiwo, vamwe vaIsraeri vanobva kumadzinza gumi, avo vane madzitateguru akanga aendeswa kuutapwa nevaAsiria kuma 700 BCE, vakadzokawo kunyika kwavo kuzobatsira pakuvakazve temberi. Ndima 14, mubvunzo A. Mashoko ari pana Ezekiel 37 verse 24 anotibatsira sei kuziva nguva yakazadziswa uprofita wacho pamwero mukuru. Mubvunzo B. Chii chakaitika muna 1919? Chikamu ichi cheuprofita waEzekieri chakazozadziswa sei pamwero mukuru? Sezvakaratidzwa Ezekieri naJehovha mune umwe uprofita unoenderana neuu, kuzadziswa kukuru kweuprofita wekudzorerwa kwezvinhu zvese kwaizoitika kuna Dhavhidhi mukuru, Jesu Kristu atanga kutonga samambo. Mashoko emuzasi anoti, uprofita uhu waMesiya hwakakurukurwa muchitsauko 8 chebhuku rino. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Uyezve chokwadiwo, muna 1919, Jehovha akaisa mweya wake pavanhu vake. Izvi zvakaita kuti vatange kurarama, uye vakasunungurwa muutapa muBhabhironi guru. Pashure pacho, Jehovha akaita kuti vaite sevava munyika yavo, muparadiso yemweya. Asi vanhu vaJehovha vakasvika sei pakuva uto rakakura kwazvo mumazuva ano? Ndima 15 ne16 mubvunzo A. Vanhu vaJehovha mazuva ano vakasvika sei pakuva uto rakakura? Mubvunzo B. Uprofita uhu waEzekieri unotibatsira sei kutsungirira matambudziko emuupenyu? Pasina nguva yakareba Kristu agadza muranda akatendeka muna 1919. Vashumiri vaMwari vakatanga kuona zvakataurwa neZekaria zvichiitika. Zekaria, muprofita akashumira pakati pevaJudha vakanga vadzoka, akanga ataura kuti, vanhu vazhinji vemarudzi ane simba vachauya kuzotsvaka Jehovha. Muprofita wacho akafananidza vanhu ivavo vaizotsvaka Jehovha nevarume gumi vemitauro yese yemarudzi. Varume ivavo vaizobatisisa muJudha kureva Israeri vaMwari vachiti, tinoda kuenda nemi, nekuti takanzwa kuti Mwari anemi. Zekaria 8 verse 20 kusvika ku23. Nasi uno, Israeri waMwari, kureva vaKristu vakazodzwa vachiri pasi pano, uye varume gumi, kureva mamwe makwai, vakabatana pamwe chete, vanoumba uto rakakura kwazvo, riri kusvika kumamiriyoni. Ezekiel 37 verse 10. Sema soja aKristu ari muto iri riri kuramba richikura, tinonyatsotevera mambo wedu, Jesu, takananga kuzvikomborero zviri mberi kwedu. Ndima 17 mubvunzo. Tichadzidzei muchitsauko chinotevera. Kudzorerwa uku kwekunamata kwakachena kwaizopa vanhu vaMwari basa rinokosha. Ibasa rei? Kuti tipindure mubvunzo iwoyo, tinofanira kudzokera kumashure toongorora basa rakapiwa Ezekieri naJehovha, Jerusarema risati ratomboparadzwa. Tichaita izvozvo muchitsauko chinotevera. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena. 1. Nei vanhu vakatapwa kuBhabhironi vaiti mapfupa avo akanga aoma? 2. Zvakamboitika sei kuti Israeri waMwari amboita seafa? 3. Israeri waMwari akadzorerwa sei zvishoma nezvishoma, uye nderini paakavazve mupenyu? Ezekiel 37 verse 7 kusvika ku9. 4. Unonzwa sei nekuva pakati peuto rakakura kwazvo rakataurwa muprofita waEzekieri? Ezekiel 37 verse 10.